Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nerimwe remagweta vechidzimai vakange vakamirira vanowa manyika kudarere Constitutional Court. Panyaya yakakwidzwa navaNelson Chamisa kudare iri vachipikisa ivo zvakange zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Regai tiende kune gweta guru iri tinzwe kuti ndiani uyezve kuti vakanzwa sei kunge vakamirira vamanyika kudare guru reConstitutional Court.
Makadini vabereki, inini ndinoitwa Regina Mabwe, iri muzvare wekwaBwanani. Ndiri advocate anoshanda iye muZimbabwe. Ndichishanda ndiri paboka iro rinonzi The Chambers Advocates of Zimbabwe. Ndiri advocate wekuMasuperior Courts of Zimbabwe. I work in the Constitutional Court. Ndinoshanda ndiri kuSupreme Court zvekare neHigh Court nemamwe matare makuru emunyika yedu yeZimbabwe. Ndinonzwa kufara zvikuru kuti ndakawana mukana uyu wekuti ndikwanise kumiririra mumwe wevakanga vari marespondents mukati menyaya yakakwidzwa kuConstitutional Court. Ini ndakanga ndakamirira Dr. Manyika veBuild Zimbabwe vakanga vakanyorwa mumagwaro akaenda kuConstitutional Court sa5th respondent. Chinondifadza ndechekuti pane vamiririri vakanga vari mudare mukati mezuva reWednesday, ini ndindoga mudzimai akanga aripo pavamiririri. Chinova chinhu chakanaka nekuda kwekuti zvinokurudzirawo mamwe madzimai kuti azive kuti munhu ukwanise kunge uri advocate uchiita nyaya dzakaoma kudaro dzinosimudzira nyika yeZimbabwe, hazvinei kuti uri munhu wemudzimai, hazvinei kuti uri munhu wemurume, unokwanisa kuzviita.
Mungatipowo nhoroondo yekuti makasvika sei pamuri ipapa semudzimai kuti muzonzi advocate? Zvanga zviri nyore here?
Ndinoda kutaura kuti zvakanga zvisiri nyore, asi nekuda kwekushanda kukuru uye nekuda kwekutsungirira zvakakwanisa kunge zvichibudirira. Ndakanga ndiri paUniversity of Zimbabwe muna 2011 pakupedza kwangu, nokuda kwekuti ndakanga ndiri munhuwo aiita zvinhu zvakasiyana siyana zvaiita kuti zita reuniversity ribudirire, ndakabva ndaenda kunoshanda palaw firm. Asi handina kuita mwedzi yakawanda ndakabva ndakumbirwa kuti ndijoine advocates chambers. Mazuva iwayo ndiri anonzi iye a pupil advocate. Mune mamwe mazwi ndakanga ndakudzidziswa kuti ndigoshanda saadvocate. So mukati mekushanda nekudzidza ndakatombobatsirawo pakuresearcha pane one of the dzimwe nyaya dzakamboitwa mukurumbira yava mawarire yataikota zvekare pataiita nawo yakapinda mudare musi weWednesday. Pakazoperawo makore angu ekuti ndakange ndaonekwa kuti ndasvika pazera rekuti ndakwanisawo kumirira nyaya, ndokubva ndatenderwa kuti ndichitanga kupractisa as an advocate. Saka ndinoda kuti zvinhu zvakanga zvisiri nyore. Uchizoisawo zvekare nyaya yekuti ndiri munhu ane mhuri uye ndane mwana, ukazviisa mukati imomo unoona kuti pane dzimwe nguva dzekuti zvaimborema nekuda kwekuti nyinge uchifanira kuona kuti hapana wawanyima nguva, basa nemhuri nezvimwe zvinenge zviripo. Asi ndinoda kutenda kuti nekutsungirira nekushanda nesimba uye nekuvimba muna Mwari zvakasvika pane zvatakaona musi wechitatu.
Mazwi api eshingiswa mungapowo vamwe vasikana vechidiki vangadawo kuita magweta vozopedzisira vaita maadvocate nezvimwewo semi?
Ndinoda kuti kune vose vakanditeerera, madzimai kunyangwe nevarume, zvinhu zvakakosha mukati meupenyu. Chekutanga, vimba naMwari uwane nguva yekunamata panguva yakafanira, Ishe vanotipa zvikomboro zvakatiringana. Number 2, ndinoda kuva rangaridza kuti kwaunobva hakunei nezvauchava mukati neupenyu. Pane zvinhu zvatisina kuitirwa nevabereki vedu zvatinogona kunge taishwira, but iyoyo haizi achizi chinhu chekuti munhu ungazoti excuse yekuti ndakatadza kuva zvandinokwanisa. Nezvishoma zvauinazvo izvozvo, ita chimwe chinhu mukati neupenyu hwako. Number 3, ndinoda kuti kune vose vakanditeerera, haikona kukuhunika. zvigumbuso zvirimo mukati meupenyu zvinouya nenzira dzakasiyana siyana, asi haikona kukuunika. Ukaramba wakatsungirira, ukaramba wakashingirira, pane nguva yauchachibata. Vazhinji vakaziva kuti unotungamirirwa naMwari.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Advocate Mabwe. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.